sarudzo dziso dzana dzakakosha zvikuru kwazvo asi semanzwira ataita because inyaya ishangobuda manzwira atiita ndeyekuti iwo mapolling officers aruda kutorwa nezek this time around is about 22% more than the polling officers that they used muna 2013 elections which is a little bit of a concern because muna 2013 we understand kuti vakashandisa almost about 106,000 polling officers but yes nezvi tiri kunzwa kuti vanenge vari kuda about 130,000 polling officers saka tinoda kuti tinzwisisa kuti mapolling stations awedzera here uye kana mapolling stations awedzera are these the same polling stations akawedzerwa pavanhu pavakaita mabvr registration kana kuti zeki yaenda yakanogadzira yoga iyo mamwe mapolling stations agara asiri kuzivikanwa
takambonzwawo zeki mumwedzi wapera uyu wamei vachitaurawo kuti vanenge vanobvumiswa nemutemo kuwedzera mapolling station iwaya mune dzimwe nzvimbo dzavanenge vachiona kuti kwaane uwandu hwevanhu vachavhota
izvozvo zvivakandemiri zvinotarisirwa kuti zvinoonekwa nekuti pese panoo nyika painofamba more than 4-5 years voting population inenge ichiwedzerawo asi dambudziko ratiri kuona panapa nderekuti mapolling stations akaanaunswa nezeki where Zimbabweans went to register because this election is polling station based saka vanhu pavakanorejista kuvhota vakanorejista pamapolling stations atingataura nezeki asi mushure mekunge vanhu vapedza kurejista zeki inonziyo yakaanaunsa maybe more than 110 more polling stations dzavakacreata saka tikada kuti tichiziva kuti dzakacreatwa idzi vanhu vapedza kurejista ndaanani vakarejistwa pamapolling stations iwawo 110 akazocreatwa after voter registration yacho yadarika kudhara saka ipapo ndopane dambudziko ende izvi takaona kuti pane a huge increase on polling officers as well. Tiri kuona kuti panapa panenge pane sorudzo rikutotambwa panapa takatarisa
saka zvii zvamungakurudzira kuti vari kupinda musarudzo vange vachiita kana imi semuongorori wezvematongerwo enyika musina kugutsikana nazvo
tinokurudzira kuti vemapato vosanopikisana nezanutf vaende pamberi vaburise nyaya iyi whether in the form of major campaigns whether mamarch yakaitwa nemdc aya vachidimanda tida kuona maelectoral forms mamarch aya they should not stop especially now as the date draws closer we need to see more of those and we need to tell the whole world the true story of what's happening nekuti vanhu pavanopinda mugwagwa padai vachimachaka zvinoita amplify dambudziko ratiri kuona isu semacitizens zvadaro zvichiitirawo kuti mbongorori dzose dzemaelections dzirikuda kuuya kuzimbabwe vatange kuona kubvira kune nhumwa dzatinadzo idzi tisatamirira kuda kutiziva kuti vanhu vari kurohwa here asi vagari vaziva kuti mapolling stations akatowedzerwa kudarika akarejistwa kudhara nezeki vakanocreata voga mamwe mapolling stations and mapolling stations atizo kuti atanga ari kupi nekuti hakuna munhu wemuzimbabwe ane voter slip ine mapolling stations akazowedzerwa after vanhu vapedza kurejista saka what was the purpose of installing those new polling stations and who is going to go there to vote when all of us mabvr slips edu they do not mention those polling stations saka pane dambudziko vakandamiri dambudziko hombe kwazvo ende tokurudzira kuti mazimbabweni tisamire tisakotsire asi tirambe takatopuresa
asi kavasande zeki iri kuti kuwedzerawo mapolling station kunorerutsa mafambiro esarudzo nekuti vanhu vanenge vasisaungana zvaakuita kuti zvikasike
izvozvo vakandemire zvo zvaifanira kunge zvakaitwa zeki isati yaenda kunoudza vanhu kuti vaende kunoita register on a polling station based voter registration munhu wose akanorejista kuvhota slip yake yakanyorwa polling station yaachaenda kunovhotera handisi munopanzwisa ipapo vakandemire saka dambudziko ratakuona nderekuti kana mapolling stations akanga ari 200 for example vanhu vonzi muiwe munhu wese une kasilipi kako kakanyorwa kunzi nyamatikiti school ndopauri kunovhotera handizi kana pabungwe secondary school pakanga pasina kunzira paanaunswa polling station zeki akazocreata polling station iyo ndiani munhu ane voter registration slip achaenda kupolling station yacreatwa after the bvr system yapedza kuda rejista pane nyaya hombe kwazvo ipapapo yatofanira kuti semazimbabweans we need to demand first of all the list of those polling stations to be released all those additional polling stations need to be published and they need to be closed and there is no polling officer who is supposed to go to those polling stations nekuti hakuna vanhu vakarejista kuvhota ikoko